Vashtaura nevatorove naupa mzinda webato ravo weMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vakafanobata chigaro chasa chigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati bato ravo rasarudza nhengo dzichamirira MDC Alliance musarudzo dzeparamende munzvimbo dzakawanda munyika. Kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuchine vari kugunun'una kuti sarudzo dzemapuraimari hadzina kufamba zvakanaka, vaKomichi vati bato ravo riri kugadzirisa zvichemo izvi.
Chokwadi chiripo ndechokuti panoitwa maelections panobuda vanohwina, kana vahwina vanorwadziwa asi vanofara, vofara vopembera voenda vanonyarara. Muprocesi iyoyo yemaelections iyoyo kunobuda vanorusa vorwadziwa, vanotaura kurwadziwa kwavo, voexpressa kurwadziwa kwavo through mapepa, through maradio, through chi. Vamwe vanosvika pakutorwa, kutorwa chaiko, kurwisana nokuda kweprocesi yeloss inenge yaitika. Saka izvinhu zviviri zviri natural, izvi zviri normal, zvinoexpectwa muprocess yedemocracy yemaprimary elections. So isu tikuita engagement nevari kurwadziwa neprocesi.
Vakomichi vakurudzirwawo vakakundwa kune dzimwe nzvimbo kuti vanozama rake kune dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza kuita sarudzo dzemapuraimari, zvikuru sei kumaruwa dzanga dzagara dzichizivikanwa kuti inzvimbo dzine vanhu vanga vachitsigira ZANU-PF, sezvo vamwe vevakakundwa musarudzo dzemapuraimari idzi vari vanhu vane mazita makuru mumusangano wavo.
Ndi tiri kuita encourage zvakare kuti kuchine dzimwe nzvimbo dzisati dzaitwa mapuraimaris vanogona kuenda ikoko kundoita. For example, kuna maareas andataura anenge ari anogona ita maweek candidates aya, vanogona kuenda ikoko vanhu vondovatarisa zvakare. Kana vakonsida kuti vari strong, vanopa mukana uyoyo nzvimbo dzakafanana namach central, namach east, most of the raw areas dzinogona kutonzwa kufara dzikaona mutungamiri anenge auya kuda kuzomira ikoko. But still hatizviiti zvokungoimposa munhu kana kisa munhu oro kubvisa munhu. Isusu pachedu sevatungamiriri tinoshanda nevanhu vari pagrassroots, vari paground, kuti vatibatsire kuita process iyo, kuitira kuti kana waiswa wakutungamirira vanhu muconstituency uwane vanhu vanokutevera. Ukaenda usina kuiswa nevanhu pamuconstituency imomo hapana vanokutevera, saka hapana chinozobuda at the end of the process.
Pataenda pamhepo, mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance anga ari mumusangano achizeya kuti ogovana sei zvigaro zvenzvimbo dzaachakwikwidza musarudzo dzeparamende. Vakomichi vati izvi zviri kuitirwa kuti vaise vanhu vane rutsigiro rwakawanda munzvimbo dzavanenge vachifungidzira kuti munhu ari kukwikwidza imomo haana rutsigiro rwakakura. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvakakosha kuti bato reMDCT rinotungamirirwa navachamisa riite urongwa hwekubatanidza vanhu vakahwina nevakakundwa zvichitevera sarudzo dzemapuraimari idzo dzaive nenyonganyonga dzakasiya dzaita kuti zvino mumusangano uyu zviite buru rasike sengoma yezvinyau.
Asi ndinoona sezvakare paine paine mukana kana kuti paine need yekuti bato riigare rine vanhu pasi vanzwisane pave nekupodzwa marwadzo vanhu vasati vaenda kusarudzo, nekuti izvo vakasata izvozvo izvo zvinokonzera kunge vanhu vachisungawirirani takatarisana nesarudzo, zvichizoita kuti bato rinokwikwidza hombe kana kuti MDC Alliance rive riine tingati matambudziko pakuti ringe richitarisana nezvanofi. Asi tinoona kuti pari zvino nyaya yemapuraimari iyoyo yaakutoenda ichipera, tinoona vanhu vachitoenda varikuratidza kuti vaakutarisira mberi, vaakuti izvi zvadarika zvadarika. Vamwewo ndo vanga vachiri kugunun'una, asi takaona pakaitwazve zvakare hatingati marira kunzvimbo dzanga dzaita kugunun'una kwakadaro, tikaona vamwe vachizobuda musarudzo idzodzo vachibvuma. Takaona vazizwai vekugweru vachibvuma kuti aiwa tatiri makundano, asi kana zvabuda zvisina kurekera kudivi rangu ndinobvuma zvangu, ndinosapota vamwe kuti tienderere mberi.
Mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHatfield, Glenview South neEpworth, sarudzo dzemapuraimari dzakatarisirwa kuitwa nemugovera svondo rino. Mune imwewo nyaya nechekuita nesarudzo, vakomichi vati bato ravo harisi kufara kuti harina kupiwa gwaro revavhoti ranga richishandiswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pachirongwa chekutarisa kuti mazeve ruzhinji arimo here mugwaro revavhoti kana kuti provisional voters roll, icho chapera nhasi. Vati seb vebato vakakumbira gwaro iri kuZEC asi hapana chakabuda. Vakomichi vati komisheni yeZEC ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa.
Chokutanga chinjombi chepanamba 1 iko zvino inyaya yeballot paper printing. Tikona ZEC ichiita hundiyari nousodzi hwekutsvaga munhu anoprovida bepa remabout papers pasina kukonsultwa namaopposition political parties. Yeti patakaita voter registration process takaenda kutenda takabatana tikaona zvakaitwa netender process yevoter registration process EBVR. Tikange takafara tikapawo kuti tikapawo rukuzo process iyoyo nokuti panga pane transparency neaccountability. Tasvika pachinhu chihombe chatoda kuti tinge tiripo. ZEC yakaita tendering process iri private. Vakawana munhu anovapa bepa reballot paper printing zvatisina kunge isu takaonawo. Saka tinonyuta neizvozvo nokuti ndiyo tsika ikuti ndiyo nzira yekudya election iyo. Kwada kudya election. Itotozvizira kuti kana Munangagwa asingadi kudya election ngaave transparent panyaya yenhingi ballot paper. Ndo number one chatoda kuti approve kunyika yose and the whole world. Kana atadza kuprova point ye tender process ye open tender process ye ballot paper tatozviconcluda kuti iye ada kuti election asi dakenda ku free and fair election.
Mutauriri weZEC vaJustin Manyau vati titaure nasachigaro wekomisheni yavo amai Priscilla Chigumba kutinzwe pamire komisheni yavo panyaya iyi asi amai Chigumba vanga vachinzi vakabatikana asi mazuva pfuura amai Chigumba vakati nyaya dzekutengwa kwemapepa ekuvhotesa hadzisi nyaya dziri mumaoko emapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.